Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, gumi guru 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo. Chikumbiro ichi chairaswa nedare.
Vaimbova mumiriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scala. Vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa nedare. Musangano wepagore weZANU PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi vamwe vatapi kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau. Apo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera huri kuramba uchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reParamende vari nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJob Scala vacharamba vari mujeri rekuchikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe yarambwa kutambirwa nemutongi wedare raMagistrate muHarare. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati vaSkala vanofanira kutsanangura pamberi pedare kuti vairevei ine mashoko avanonzi vakataura ayo anonzi nedare akakonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali vaive vebato reTriple C gore rakapera. VaSkala vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vari pamwe navaGodfrey Stole vanova zvakare nhengo yeTriple C vachimirira chitungwiza North muParamende. Rimwe remagweta avaSkala navaStole vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke zvakare mudare redzimhosva musi wa20 mbudzi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo nekuda kwekuti hapana hombowo waiswa pamberi pedare hunotaridza kuti vane mhosva yavakapara. Chikumbiro ichi chairaswa nedare. Dare rikati vaSkala navaStole vanofanira kuzvipindurira voga pane dzimwe nyaya dzavainenerwa.
Vabhamo vati ivo mutemo hausi kutevedzerwa pamatongero ari kuitwa nyaya yavaSkala navaStole izvo zvoita kuti nyaya yavo irambe ichitora nguva yakareba iri kumatare.
Tariro yedu ndeyekuti vanosunungurwa, asi zvatiri kuona ndezvekuti kutongwa kuriitwa nyaya dzavo hakusi kufamba negwara chairo remutemo. Dai gwara remutemo raitevedzerwa vangadai vakasunungurwa vakabva muhusungwa kare kare.
Imwe nhengo yeTriple C Muzvare Ellen Shiriyedenga vati ivo magariro aita vaSkala mujere anoradza kuti nyika ino iri kutongwa neutongi husina hanya uye huzere neugwara.
Zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuratidza kuti tiri kutongwa nevanhu vane utsinye, tiri kutongwa nevanhu vari kutya. Apa tiri kuona kuti vaBaSkala vatova negore vari musungwa, mhosva yacho haisi kubuda pachena ende trial yacho haisi kuratidza kuti rikuenda kupi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko amuzvare Shiri Yedenga. Mutauriri weZANU PF vaChris Muchangwa varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vakati gurukota rezvemutemo vaziyambe ndivo chete vanotaura nezvenyaya dziri kumatare. Hatinawo kukwanisa kubata vaziyambe. Asi nyanzvi yezvematongerwo enyika uye varichipanga mazano musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela gumbo. Vati hurumende inotya kuti vasikala vakaburiswa mujere vanogona kukonzeresa kuratidza kukuru munyika.
Ndiruti nyaya ya jobs kara inyaya yematongo ezvematongerwo enyika, power ra jobs kara ni politics zake ze resistance izi ziri a bit violent zinodiwa muZimbabwe kana pakadai. Saka mukamureleaser panguva ino yatiri vanhu vachitambura vachileka leadership inoresponda anogona kunga kuita a very serious threat kuvatungamiri varipo izvezvi. Because vatungamiri vanoda opposition iya iri dosa inoverenga matsamba ichiposta pa Twitter. Mae jobs kara ane street politics.
Vasikala avo vakasungwa gore rapera musi wa 14 Chikumi vasvitsa mazuva mazana mashanu vari mujeri. Nyaya yavo isati yatongwa zvichireva kuti vatodarika gore rimwe chete vari mujeri. Vasitole vavakasungwa pamwe navo vakabudiswa mujere gore rapera mumwedzi wambudzi mushure nekunge vabvumidzwa kubvisa mari yechibatiso. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Musangano wepagore wezano PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi. Vamwe vatapi venhau kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau pamusangano uyu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, mutungamiri wezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati ivhu nekurima zvicharamba zviri musimboti wehupfumi hwenyika uye nzira yekuwedzera nayo budiriro mudzimba pamwe nekuwanisa nyika chikafu chinoikwanira. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakaunza chirongwa chepfumvudza icho vati chiri kubatsira zvakanyanya mukuwanisa nyika chikafu. Zvisinei nekuti Studio 7 yaive yanyora tsamba yekukumbira kubvumidzwa kuita basa pamusangano uyu pamwe nekuti mushandi mukuru muhofisi yekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF Vafarai Marapira vaive vati vaona tsamba iyi. Mazita evatapi venhau veStudio 7 ange asipo pane avo vakanzi vachakwanisa kutapa nhau pamusangano uyu, izvo zvaita kuti vatadze kupinda musangano uyu kuti vaite basa. Asi vamarapira vaudza Studio 7 kuti havazi kuziva kuti chii chakatora nzvimbo sezvo vasiri ivo vanozopasisa mazita. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwane vati kunyange hazvo musangano uyu uri wenhengo dzezano PF bato iri ndiro riri kutonga munyika, saka zvakakosha kuti ritungamire nemuenzaniso wakanaka wekubvumidza vatori venhau kuti vaite basa ravo zvisinei kuti vanobva mumba mani.
Tinokudza chose kuti ivo sebato nevakazvimirira vanogona kusarudza vari kuda kutanga chiuya. Asi chinopa kuti tive nenyunyuto huru ndechekuti pane rusarura ruri kuitika. Kune vamwe vatori venhau vabvumirwa kuti vange vachipinda mumusangano webato rezano PF. Koita vamwe vatori venhau vadziviswa kupinda mumusangano iwoyo. Izvozvo zvinoita kuti tione kuti pane rusarura.
Vamwe vevatapi venhau varambidzwa kupinda mumusangano uyu vanosanganisira verimwe bepanhau remugweru Remira, mutori wenhau mukuru uye ari nhengo yebhodhi resangano revoluntary media council of Zimbabwe Tafuma Machakaere, atiwo zvinobuda pamusangano wakadai zvakakosha kuti zvizivikanwe nekuti zvinobata veruzhinji sezvo zano PF riri iro bato riri kutonga.
Misangano mihombe yakaita fanika zano PF conference, musangano bato riri kutonga unopinza pfungwa dzinofamba nadzo hurumende. Saka tinenge tichida kuti matapi venhau wese wange varipo vachiona zvinhu pachena sematauriro avanoita. Chinyi chinohwandiswa imwe mukati imomo, toda kuti zvinhu zvese zvibude pachena. Ndo zvinoita kuti pacreatwe fake news nekuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaone chokwadi chiri kuitika.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekudzivirira kupokana pamwe nebudiriro vaArthur Chikerema vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kuita mabasa avo pasina kumbunyikidzwa kana kuvhiringidzwa.
We have said Zimbabwe is a young fledging democracy. Tichireva kuti the freedom of expression inofanirwa kunge isingaitwa hindered, because at the end of the day vanhu vazvikuru vari kumaruwa vanowana umbowo huzere maringe nezvinoitika munyika zvichiburikidza nevapepeti venhau ivava vakafanana na the Voice of America.
Pave nenguva vemasangano anomirira vatapi venhau vachichema-chema nemaitiro emapato ezvematongerwo enyika kunyanya zano PF ekurambidza vamwe vatori venhau kupinda mumisangano yavo. Pamusangano wavakaita nevatapi venhau munguva pfupi yapfuura, mumwe wevakuru vakuru vezanupf vaobert mupofu vakati vanoshanda nevatori venhau vose zvisinei kuti vanoshanda kupi, asi vamwe vanoti izvi kungotaura chete sezvo vamwe vatapi venhau vachisimborambidzwa pamisangano yebato iri. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Apo huwandu hevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera huri kuramba huchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yese uyewo kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura yakachena dzagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti nezuro wakare chete vanhu makumi manomwe nemumwe 71 vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere chekorera ichi munyika yose, uye munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti akashaya nekuda kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati nekuda kwekuti chirwere ichi chiri kuramba chichinetsa, zviri nani hurumende itare kolera sedambudziko renyika, vachiti hazvifanirwi kumirirwa kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa neupenyu kuchirwere chinorapika.
Hurumende ikadeclare national disaster zvoreva kuti vamwe vatsigiri vanoita mabasa ezveutano vanga vari madhona, vanga vari maNGO, macivil society kana veprivate sector vanopindira kuitira kubatsira hurumende.
Varusike vati dambudziko guru nderekuti matambudziko anokonzera chirwere ichi haasi kugadziriswa.
Tikatarisa muno madhorobha vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuru yeHarare Dr Michael Vere vati kunyange mudunhu reHarare huwandu hwevari kubatwa nekorera huri kukwira.
Ende maarea dariya kwafika ndiwa yaya tagara tichingoita maproblems ekorera kuGlenview, Budiriro, Glenora, but we also have maareas akaita nga Southly Park, Stone Ridge, then Hopley, where we have also seen my cases in Harare.
Vavere vati
saka iko zvese zvongo kuti munhu weita nemanyoka ngawe timuone timuteste kuti haiti korera here, ini kuti munhu korera inongotaridza nekuti munhu anotanga kuchaya nekurutsa, ende izvi zvinogona kuita nguva diki diki chaiyo achichaya nekurutsa ozoguma atopera mvura mumwere make.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo pataedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura pavakashanyira nzvimbo yeBuera mudunhu reManicaland uko kwakaputikawo chirwere ichi, vakati hurumende iri kuita chipatapata mukuchera zvibhorani kuti vanhu vawane mvura yakachena. VaMombeshora vakati huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi kuBuera huri kuramba huchikwira, vachiti dambudziko yemvura yakachena isiri kuwanikwa.
Vanhu vazhinji vari muzvipatara mune korera havana mvura yakachena yekunwa.
Kusvika nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu 121 vaive muzvipatara zvakasiyana-siyana nekuda kwechirwere chekorera. Bazi iri rinotiwo vanhu 550,591 vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuongororwa. Vanhu 37 vanonzi vakafa nechirwere ichi, asi bazi rinofungidzira kuti huwandu hwevafa nechirwere ichi nyika yose izana nemakumi maviri. Muna 2008 kusvika 2009 chirwere ichi chinonzi chakauraya vanhu vanosvika 400 munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo yapinda musvondo rechitatu, vana chiremba vemuGaza vachizivisa kuti zvipatara zvizhinji hazvisisina zvikwanisiro zvakadai semishonga. Mauto eIsrael azivisa kuti ambopinda muGaza kechipiri umwe arwisa Hamas asati adzokera kunyika kwavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nevatori venhau muWashington vati kunyange hazvo nyika yavo iri kutsigira Israel muhondo iyi, zvakakosha kuti upenyu hwevanhu vemupalestine vasiri kurwa muhondo iyi huchengetedzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi yezveutano Dr. Simbiso Ranga avari muNorth Carolina muno muAmerica.
Hondo iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzeresa kuti macivilians ange ari panguva yakaoma. Hondo iyi yaitika for a couple of weeks. Kune vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu uyezve kune nyaya yemahostages. Kwoita zvekuti zvipatara hazvisi kunyatsa kushanda nenyaya yekuti hakuna mishonga, zvimwe zvipatara zvakabhombwa.
Zvii zvamungakurudzirawo imi savana chiremba kana vanhu vasangana nedambudziko rakadai?
Chatingakurudzira ndechekuti runyararo. Saka tinokurudzira kuti iwayave Hamas neIsrael dei vawana kutaurirana kuti hondo ipere, nekuti upenyu huri kurasika uye vanhu vari kukuvara nezvimwe zvakawanda zviri kushungurudza vanhu. Zvatingakurudzira ndezvekuti veruzhinji pasi rese deno takurudzira kuti kuve nerunyararo uyezve vanokwanisa kubatsira in terms of kuti mishonga iwanikwe, chikafu chiwanikwe, mvura yakachena iwanikwe, zvinge zvichiitwa vana United Nations vange vachipindira vachiitawo kuti humanitarian assistance isvike kwese ikoko.
Munoona zvichizokwanisika here kuti pave nerunyararo?
Tinoona zvichiitika Marvelous pamusana pekuti ndonzira inofanira kuteverwa, nokuti zve tinoziva kuti vekuIsrael vari kuti ivo makatanga hondo iyi. Asi kuti hondo ipere inotoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane. VekuGaza ivowo vazhinji vacho macivilians asinei, asina kutanga hondo iyi. KuIsrael macivilians wari kushungurudzika. Saka chandinoona ndechekuti pasi rese zvichienderana nana United States nedzimwe nyika vanoda kuti kukurumidze kuva nerunyaro. Asi chandinoona ndechekuti vanoda yatingati iyo thing solution. Tinonzwa vachitaura nenyaya ye-two state solution kuti vekuGaza vagare murunyararo, veIsrael vagare murunyararo. Saka kuti tisvike padanho iroro zvinotoita kuti vanhu vese vagare pasi vaone kuti macivilians ari protected and awana chikafu, awana mvura, awana mishonga, vaya vanenge vakuvara vokurumidza kuwana rubatsiro.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga repasi rose reWorld Bank razivisa kuti bhodhi raro rapasisa chikwereti chebhiriyoni rimwe chete remadhora kubatsira nyika yeSouth Africa kugadzirisa bandiko rayo remagetsi. South Africa iri kunetsekana zvikuru nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko kuri kutadzisa kukura kwehupfumi hwenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatumira shoko kuIran nezuro vachiyambira kuti America inodzosera kana mauto ayo ari mudunhu reMiddle East akaramba achirwiswa. Muzinda wemauto eAmerica wePentagon wakazivisa nezuro kuti mauto eAmerica arwiswa kangangosvika kagumi nembiri kana kuti 12 muIraq nekanokwana kana muSyria, musvondo radarika nezvikwata zvinotyidzana neIran. Vamwe vagari vemumaruwa ematunhu eMashonaland Central neMashonaland West vanoti upenyu hwavo hwashanduka kuburikidza nechirongwa chekuchengeta nyuchi chavakadzidziswa nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kuchengeta nyuchi kwave kuwanisa uchi hwavanotengesa vachiwana mari uye namo pamwe nekuvabatsira kudzinga dzimwe mhuka dzesango dzakaita senzou idzo dzaimboparadza zvirimwa zvavo. Vagari ava vanoti vave kuisa mikoko yenyuchi pedyo nedzimba nekumicheto yeminda senzira yekutanda mhuka idzi. Mumwe ari kufara kuti akakwanisa kushandisa nyuchi dziri mumikoko yaakaisa kuminda ne pamusha kudzinga mhuka dzaimboparadza zvirimwa zvake ndiva Kelvin Rwambiwa vekunyamakate.
Nyuchi dzinotibatsira kurwisa authority human wildlife conflict. Tinogona kuisa apiary yedu pama entrance corridors andi yemhuka. Mikoko yakangokolona izvo zvoro kuti mhuka dziri hadzikwanisi kupfuura nepane nyuchi.
Varuhambiwa vanoti pamusoro pekudzinga mhuka, nyuchi dzinoita kuti gore wande nekuda kwekufambisa mukume unenge uri muzvirimwa kana mumaruva dzichiisa mune zvimwe zvirimwa zvavo kana kuti cross pollination.
Nyuchi dzinowedzera pollination again.
Vamusafare Mangezha vanove mugari wekumbire mudunhu remasholand central ndemumwe wevarimi vari kuwana cheuviri kubva mukuchengeta nyuchi. Vanhu vakaita savaBenson Mutakati vekukariba vanoti vari kurarama nekutengesa uchi, asi vanoti havabvumidzwe nemutemo wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kupedza huchi hwese mumukoko pavanohumora. Mukuru wechirongwa chekuchengetwa kwehuchi mumatunhu madiki ekariba nehurungwe kumashonaland west uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheuniversity of zimbabwe vaelmon lomo vanoti kuchengetwa kwenyuchi kunoderedzawo kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe anotungamira chirongwa ichi kumashonal and central vachishanda nerimwe sangano rinoshanda neUNDP varichmond ziome vanoti vagari vanosvika mazana mashanu vabatsirika nechirongwa chekuchengeta uchi mumatunhu emashonal and west nemashonal and central vachiti vari kuenda nechirongwa ichi kune mamwe matunhu emunyika munguva pfupi iri kutevera.
Vabiri vari kubatsirika pakuwanawo tikavapa mikoko tovatraina kuti mikoko ino zvinomanajwa sei zvedhikitini nenyuchi dzinopinda mumikoko vawanawo huchi vachadyawo huchi hunobatsira zvakasiyana siyana.
Mutauri weenvironmental management agency kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nhariswa vanokurudzira kuchengetwa kwenyuchi vachiti zvinoitawo kuti vagari vachengetedzewo masango kubva kunjodzi yemoto.
Kuti sango rinoiswa mukoko yenyuchi haritemwe miti, sango rinoiswa mukoko yenyuchi zvakare haritsve, nekuti community vagari vakaona richitsva vanonodzima, nokuti chavanoona mikoko yavo, asi isusu chatinoona kuchengetedzwa kwesango notupukanana twakasiyana siyana tinogaramo.
Vanochengeta nyuchi havakurudzire kushandisa moto pakukohwa huchi hwavo uye vanodzidziswa kushandisa hutsi chete kana kupfeka mbacha dzinodzivirira kurumwa nenyuchi. Varimi vakawanda munyika vasiri pasi pezvirongwa vanonzi vave kupindawo mukuchengeta nyuchi senzira yekuwana nayo cheuviri kunze kwekumirira kutengesa zvemumunda kana mumapindu. Munyika munofungidzirwa kuti mune varimi vari kuchengeta nyuchi zvemhando yepamusoro vanodarika zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000. Vanonzi vanonyanyotenga huchi vanowanikwa munyika ndevanogadzira zvidyiwa zvakaita semakeke, vanogadzira mishonga yekunakisa ganda nevhudzi, pamwe nevanogadzira mishonga yekurapa, pamwe nemishonga yebhutsu nekuchenesa mudzimba nezvimwe zvigadzirwa. Asi nyuchi dzinonzi dziri kuderedzwa uwandu hwadzo nemimwe mishonga inonzi iri kushandiswa nevarimi kuti vawane gohwo rakakura inosanganisira yekuuraya tumbuyu, kuuraya sora, yekukudza zvirimwa nemimwe yakadaro. Humwe huchi hunowanikwa munyika hunonzi hunotengeswawo kunze kwenyika. Ethiopia iyo inonzi ndiyo ine huchi hwakawandisa muAfrica ndiyo inonzi inonyanya kutenga huchi kubva kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supogine.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba nziyo dzechitendero ari kunyanga Joseph Maposa. Joseph anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuro yaaita naivanzisininga westudio 7.
Ya, icho padi zvisazviripo ndakabva kubura two singles. One inonzi Musandi Cheme neimwe yacho inonzi Mukaushande.
Makasundwa nei mimi kunyora nziyo idzodzidzi?
Chakanyanya kundisunda kuti ndinyore dzimbo idzi nokuimba dzimbo idzi. Ishungu sekushumira shoko raMwari kuburikidza nokuimba. Uchawana kuti mumasongs iwaya mune message yakasimba irimo yeshoko raMwari. Inosimbisa vatendi neinodzidzisa.
Vari kudzitambira sei veruzhinji umu?
Dzimbo nyowani dziri kutambirwa zvakanyanya nevatsigiri. Zvakanyanyisa zvandanga ndisingatofungiri zvokuti nguva nenguva vakasangana nadzo vanenge vachitofona vachitoratidza kutsigira kwakanyanya.
Saka vanoda nziyo itsvaidzo vanodziwana kupi?
Vanoda nziyo dzediti vanokwanisa kudziwana pa YouTube. Vanongonyora kuti Joseph Maposa dzinobuda papo pa YouTube papo. Then kozotiwo vamwene vanenge vachida vanogona kundibata pa nhamba dzangu dzinoti 0773911220.
Mutaura nemi gore rakapera pamakarova dzana idai paya apa. Tingada kuziyawo kuti mawedzera kukura zvakadini semuimbi muchaunga umu kubva zvamakatanga kubuda mimhanzi yenyu pastudio 7?
Kubva zvatakaita interview tese pastudio 7 ipapapa munguva yapfuura, namba yevatsigiri iri kuwedzera zvine mutsindo, kwete muZimbabwe chete asi nekune dzimwe nyika kusanganisirawo ana South Africa naana DRC. Vose vatsigiri veikoko vava kundibatawo pa WhatsApp pangu vachimbokurukurawo nemaringe nezvemimhanzi yangu.
Mashoko amungapiwo vatsigiri venyu nevateereri nhasi ndeyekuti kudii?
Kuvateereri ndinoti ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Zvinotisimudzirawo isusu kuti tirambe tichinzwawo manyawu ekuramba tichibudisa zvitsva. Then ndinotizve kune vanokwanisa vanenge vachida kutibatsira, sunungukai mukana uripo vanoda kutibatsira nezvavanazvo kuti basa redu rienderere mberi. Makasununguka.
Chitipai kamwe chete keHoza Friday kamunoda kuti tibude nako.
Ndingafara chaizvo kana mukapendera chirongwa neso yangu track number 1 yakanzi Musandi Cheme.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Musandi Cheme kubva kuna Joseph Maposa. Uyo aitawo zvakare hurukuru naivanzi zininga weStudio 7 ari parunhare kunyanga. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM manhero anhasi tiri kutarisa nezvemusangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGweru, pamwe nekuramba nhengo yeCCC vaJob Scholar vari muusungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, tumirai nhamba dzenyu pa 001 202 465 0318. Sezvungu yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vaimbove miriri weZengeza West muparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scholar vacharamba vari mujeri reChikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa kakhulu khathi sinxa sikhanyela indaba kaba kusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluzwa.
Oke waba ngumeli wezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Skala owebandla liphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambile lokhu evalelwe ngemva okokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ivangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamathuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele kholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kaMantshi oHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USikala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanyeke izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithonisiswa namhlanje amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu uMantshi uTafadzwa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala watshotshozela uDlakela ekubulaweni kukaMuyi uNkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanupf. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala galacala
being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting, but the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application and the matter was rolled over to the 20th of November for the condition of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi kuyacaca ukuba abukho egcekeni. UMantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke sithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana leyasikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe kodwa usikhala uselesikhathi enciswa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Shiriedenga olilunga le-CCC emele abesifazane eParliamente uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu balokho behlukuluzwa kakhulu. Khathesi nxa sikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho behlukuluzwa ngamalanga adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu eParliament ubaba Honorable Chidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanu PF njalo ngama security state agents kakhulu. So njengebandla sikukhanyela but esikuthoyo ukuthi hayi ongapheliyo kuyahlula.
Usikhala uzaphindela emthethwandaba mhla ka 20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Incithi zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uyakulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe nxa emsula akhululwe imthethwandaba. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezano PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela eze Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentathela izindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko, masikhangele izanu PF libandla elibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kaZulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa kobulawayo uvumelane lochuma.
Media izenqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa and yet uhulumende lomthetho owe access to information.
Isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentathela izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentathela izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentathela izindaba.
Sihambe siyo enza interaction kumbe engagement la mabandla ahlanganisela Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uyakusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisise sibe nempekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe uNkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba njalo ungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamachumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni, i-national disaster. Ingcitshi kwezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo okuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcitshi uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi, kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela sesalemgabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edorobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awulamanzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuneziqinti ezingamashumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impile eqale mhla ka 7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 e-Israel njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7000 eGaza. Ekuhlaziyeni loludaba i-Studio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bayafa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, ikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonithwane.
Iindaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele eZimbabwe ebelithengiselana le-Israel. Siyabona laphana ukuthi iZimbabwe iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale, kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi kuza kwenza njani, kuza kuletha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Khona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abanolutho abalutshwane abaphezulu abalezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli. Labo sebezadubeka and bona uma bedubeka udubo lwakhona lushisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo exoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyama.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo eye-World Wildlife Fund for Nature namhlanje igqibe umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyo mdabu emangweni wewange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWW umnumzana Hlengani Dube uthi baqoqe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana izihlahla lokulondolozwa kwama
Kaphozi nesifisayo ukuthi sikwenze ukuthi umama labanye nje tenezithi bahlase yibathe sasekhala imizi khona apho emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi nxa sezama ukuvuselela imiganga sezama ukuvuselela amaqhaphozi sezama ukuvuselela lalapha abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo loluhlelo kodwa zilesicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yabo, inyamazana zibe namanzi esayidini yazo, then kube lefence ezayihlukanisa inyamazana labantu. Khathesi amabhawunda songamabhawunda lokuphela inyamazana ingafunga ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona le mikhuhlane ezifuyeni simningi.
Olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usiphila ndawonye lo ngo-olinto sokusithi zona ngazi lalale lati sibele so noma ulima uyazibuza ukuthi nizavuna yini uyakuvuma usuvunile noma ungakavuna usuvunile.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje
esikhathini esiningi bathi befika sekonakele ngoba ungazubiza ukuthi buyanikhathesi usesikhathatani lamuthi esikhathini esiningi awuhlupho lukhulu ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulilini bazibayisukaze zivuna lapho yabo.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhanselini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Ngenxa yokuba inyamazana ezinjenge nyathi izinyamazana ezinjalo zinemkhuhlane ezivele ezila eziyithwele yo foot and mouth labo abanye bani so sokusenza interaction lana sisiba even intense in terms of ama zoonotics ngesilungu ukuthi imkhuhlane ebamba abantu iphinde ibambe lezinyamazana leyana iqine sisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipho Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifanana lokungcoliswa komkhathi. So inhlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe ema bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula mahlayana izihlahla kanye lokubhidliza incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezi lazo zethule yazo imibono cede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lweCanadian International. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ichi was a Friday my darling, was a Friday seven supokine.
Guliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Futhi yena womtshelela impilo azoyiphila kulo mhlaba esiphila kuwo bantu abami ngicela libekezele.
umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu echolotsho laseplumtree kodwa uJM Sounds uthi ke ikhezi ngeke isalelelayo asizwe imbali yakhe ngamafitshane
ibizo nguJeffrey Moyo ngizalwa endaweni yaseGalawupa ekhezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapha ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010
Selamadlalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba. Amadlalathi asemu 5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela. Akukho lapho engithola khona usizo.
Samzingelwe busuku nemini bo. Sampila njengenyama sanamaye. Bimba, bimba, wethu sinami, nampaba yesabo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza labo bani
nguMartin Sibanda owendolwane Super Sounds yes ngangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngibeka nje kusiba clear ngingumlandeli kaMartin umuntu engisebenzana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka antwami yindoda esiclose kakhulu bese kuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho from Thokozi Sindlovu and then abanye nje siyahlangana ngalo bese besihlangana ngakho siphinde sihluka siyehlangana futhi mase sidingana
isingazile ukuthi makuto andofana nakalaka ibawusi
Jela abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds uyakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Bese chibilika ngomdumo we rumba ovela ku JM Sounds uye bese la ukuhlela WhatsApp. Oh, the Friday. Mpela sonde elekini lonke igama la muyezwa Jesus Banda.
JM Sounds.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwayengumeli wezengeza West edala lePhalamende umnumzana Job Skala. Singake hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele eParliamente umnumzana Job Skala owebandela iphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Uhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.